Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 nyamavhuvhu 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Wese wekuSADC Commonwealth washoropodza kuti maelections acho haana kuitwa zvakanaka. Kwakabiwa chinhu chikuru ndechekuti nyika dzese dzepasi pano dziri kushoropodza. Hazvati zvamboitika izvozvo.
America inozivisa kuti inomira nevanhu veZimbabwe mukusarudzwa kwavo vatongamiri vavanoda musarudzo dzakachena.
Agricultural show yegore rino yakanakirawo kuti varimi vanowedzera zivo nekuwana zvitsva pane zvavange vakajaira kare, vachikudzawo mabhizinesi avo uye kusangana nevamwe vachiwanawo maclients nemamarkets akawedzerwa.
Harare Agricultural Show inoenderera mberi nhasi pachitarisirwa vanhu vanopfuura zviuru mazana maviri nemakumi mashanu.
VaTrump former president aimbovati mutungamiriri wenyika munhu anoremekedzwa kunyanya zvikuru nevatsigiri vebato ravo, asi munyika muno zvinoratidza zvikuru kwazvo kuti America inyika inotongwa nemitemo yakadzikwa. Mitemo iyo hapana anogona kuti inini handiiteedzere, unotoenda pasi pemutemo.
Mutongi wemhosva iri kupomerwa vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump anozivisa kuti vaTrump vachatanga kutongwa musi wa4 kurume kana kuti March gore rinouya 2024. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeAmerica yazivisa kuti inomira nevanhu veZimbabwe ichitsigira kuti vasarudze vatungamiri vavanoda murunyararo uye pasina kumbunyikidzwa. Mugwaro rakabudiswa nezuro nemutevedzeri wemutauriri webazi reAmerica rinoona nezvekuitidzana nedzimwe nyika vaMatthew Miller vanoti America inoshora zvakasimba kuchisidzirwa kwakaitwa vanhu uye kusungwa kwevanoongorora sarudzo. VaMiller vati sarudzo idzi dzinobata nyika dziri munharaunda yeZimbabwe, vachiti America inokurudzira kugadziriswa kwenyaya iyi pasina kurwisana uye kuchishandiswa nzira dziri pamutemo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti kubva zvasununguka Zimbabwe, sarudzo dzayo hadzisati dzamboshorwa nenyika dzakawanda sezvaitika gore rino.
Mashoko eAmerica ari kutsigira mashoko emamwe mabato ari kushoropodza chaizvo election yakaita muZimbabwe. Wese wekuSADC Commonwealth washoropodza kuti maelections acho haana kuitwa zvakanaka. Kwakabiwa chinhu chikuru ndechekuti nyika dzese dzepasi pano dziri kushoropodza. Hazvati zvamboitika izvozvo. Inguva yekutanga iyi kwaitwa kushoropodzwa kwakadaro. Saka vanhu vazhinji vanofungidzira kuti zvichaita kuti hurumende yawana munangagwa ifunge zvekare zvimwe ingaite hurumende yemubatanidzwa here kana kudii, but kumira kwezvinhu iye zvino hapana nyika zhinji dzichati makorokoto kunze kwenamibia here dzichati makorokoto kunawo munangagwa, ngekuti kubiwa kwemaelections kwacho kwakaitika pajekerere vanhu vese vachiziva zvinonyadzisira zvekare.
Tikuonawo profesa kuti China yakorokotedzavo vamunangagwa pamusoro pezvakabuda musarudzo, asi ichiti inotarisira kuti mapato ezvematongerwo enyika ari muZimbabwe vachakwanisa kugadzirisa zvose zviri kunetsa kana kuti pavasingawirirani vachishandisavo matare. Munoti chinyi kuChina pamusoro penyaya iyi?
ZveChina hazvina udzamu, ngekuti China yakagara ichibatsira bato reZanu. Zvimwe zvinhu inonzi campaign materials yeZanu imwe yacho yakabva kuChina. Saka kana wataro wachidaro zvavo hapana udzamuba ngekuti atiziwe kuti wari kushoropodza here wari kutiwo here nyaya dzina kumira zvakanaka. Vanhu vanotaura nezvekuchinja zvehurumende hawape udzamu hwepfungwa dzekuChina ba ngekuti China neRussia wakagara wachibatsira zano.
Tochitarisa kuSouth Africa, Professor Mukasa. Pane zvangachifunga kutaura neSouth Africa here mushure mokunzwa zvakabuda musarudzo kubva kuvamiriri venyika dzakawanda kusanganisira imwe muSouth Africa. Munofunga kuti pane zvavangafanira dai vataura here vaRamaphosa?
Handifunga kuti vekuSouth Africa pane zvikuru zvatingati tinotarisira kuti vachaita. Maelections ese akapfuura pamwe chete necommission yamusati yakabva kuSouth Africa yakasvikoongorora zvakaitika maelections a2018 wezano hawana kana kuteedzera mazano akapuwa kubva kuSouth Africa. And South Africa hapana zvayakaita nazvo, wanofambidzana zvakanaka chaizvo South Africa, Russia, neChina, nedzimwe nyika. Saka inini handifunga kuti pane munhu ane kufunga kuti South Africa pane inokwanisa kuita zvinhu zvakawanda, asi haisi kuda. Dai South Africa yakasenzesa masimba awo, zvinhu zvingadai zvakachinja muZimbabwe kare kare chaizvo. Asi South Africa haisi kuda kuita zvinhu zvainofanira kuti iite kuti kuve nehurumende yakasarudzwa neruzhinji.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania vari parunare neStudio 7. Bato reZANU-PF rinoti rakakunda musarudzo idzi zviri pachena vachiti kunyangwe SADC pachayo haina zvaingakwanisa kuita. Harare Agricultural Show inoenderera mberi nhasi pachitarisirwa vanhu vanopfuura zviuru mazana maviri nemakumi mashanu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mutungamiri wesangano reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwepi GT.
Harare Agricultural Show yatanga nhasi. Makambani nehuwandu hwavo vauya kuzoratidzira zvichaita kuti chirongwa chegore rino chive chinofadza vose vachakwanisa kuuya vachiona nekudzidza zvizhinji mushoo yegore rino.
Chikurukuru chamungati ndicho chingadzidzwa nevarimi gore rino ndechipi?
Varimi vari kunyanya kufarira kuona, kudzidza nekutenga zvinovabatsira vaenda kuminda yavo. Kunewo midziyo inoenderana nemurimi wese, mudiki nyangwe mukuru, zvichienderana neshanduko yetekinoloji yaveko mazuva ano. Agricultural Show yegore rino yakanakirawo kuti varimi vanowedzera zivo nekuwana zvitsva pane zvavange vakajaira kare, vachikudzawo mabhizinesi avo uye kusangana nevamwe, vachiwanawo maclients nemamakets akawedzerwa. Vanowanawo ruzivo pamarisechi vachiratidza mashandisiro emimwe midziyo mitsva, mbeu nembesa itsva uye zvipfuyo zvakasiyana-siyana.
Tinonzwawo kuti kune kukwikwidzana kunenge kuchiitikawo, zvinofamba sei?
Kukwikwidzana pakati pevarimi nemakambani nemaservice providers neveresearch nevamwe vose zvinoita kuti agriculture yedu irambe iri yemandorokwati, uye kukwidziridza nekuratidzira zvinoitwa kuvarimi nemakambani zvinokurudzira kukura.
Zviwo zvamunowana mukusangana nevamwe, tinonzwa kuti vamwe vanotobvawo kunze kwenyika vachiuya kuAgricultural Show iyoyi.
Kusanganawo nevamwe vanobvawo kune dzimwe nyika kunoita kuti tiedzewo zvavanoita kwavo nekutengeserana pachedu.
Kurudziro yenyuwo kumurimi yochiti kudini?
Ndinokurudzira murimi kuti vauye neuwandu hwavo, tidzidze, tisangane, tipanane mazano, titenge nekutengesa, tigowanawo mikana yekufambira nawo nedzimwe nyika dzatinodyidzana nazvo.
Mutungamiri we Zimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwepi Jiti variparunare na Evans Sininga we Studio 7. Sarudzo dzakaitwa muZimbabwe zvondarapera dziri kuramba dzichikonzera mutauro munyika nekunze. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti mabatirwo akaitwa sarudzo anonyadzisa vachiti kuverengwa nekunyorwa kwemagwaro esarudzo zvaiitwa nemapurisa uye kurohwa nekurawa kwevanhu kwakaratidza pasi pose kuti sarudzo dzaiitwa muZimbabwe dzakanga dzisina maturo.
Ini maonero angu vahwande mabatirwo akaita basa rekusanganisa mafigures acho achibva kumavhiri 11 kunyanyanya mafigures mapresidential votes haana kuitwa nemazvo. Ndosaka nitakaona pakaita chinono vanomiririra bato rinopikisa reCCC vachiramba kusaina mapepa acho. Zvichireva kuti pakuramba kwavo vanenge vachitoziva kuti mavhi11 akabva kumapolling stations ese vanawo, ndokuti mafigures acho okompewa neanezeki. Asi sekuziva kwatinoita sarudzo yega yega, kana pakusvika panyaya yematsamba kana kuti mashizha maballot papers a president, zeki inotsika-tsika nyaya ichitsika-tsika. Zvakatokashamadzane kuti sei vakakurumidza kubudisa maresults acho. Saka mamiriro acho ndokuti ini ndoona sekuti vamunangagwa vanga vachida kuti vakurumidze kunge zvinhu zviitwe chimbi chimbi. Vanhu vesadec neveeu vachiri vachimo, asi zvakazovaisawo papressure nokuti sadec yatotaura zvatopinda marecords esadec kuti sarudzo iyi haina kuitwa mushe.
Vangwenya, zvimwe zvamakaona zvinogona kubetsera kutsanangura zvakaitika ndezvipi?
Tichitarisa administration yacho yesarudzo, tichitarisa mamiriro politics dzacho munharaunda maikwikwidziwa, toonawo zvaiitwawo nemapurisa nekunonokwa nononotswa kwemashizha maballot papers. Aiwazvitombotsvage kuti zvitaure nesadec kuti zvakakanganisiwa. Saka zvoitwa sei? Chekutanga, sevanhu vakazvitsidza kutedzera mutemo, kana nyaya iripo yekubiridzirwa kwemaballot papers kana kuti kwemavhi11 ari kutaurwa, aiwa kamutemo uripo, electoral court iripo. Kana zvakona kuelectoral court, ngazvichienda kuconstitutional court, nokuti bumbiro remutemo ndo rinotsanangura kuti sarudzo yechekerere yakamira sei.
Ko vanhu vanoti vangwenya, vanhu vari kufunga nemamiriro akaita nyaya iyi kusvika pari zvino?
Mafungiro ari kuita vanhu, nezuro ndakafamba ndikatenderera muHarare kuna Nasaning Day kuna Highfields tichiteresitera hangu vanhu vachitaura, vanhu vakanyarara asi vanoda kuti zvinhu zvigadziriswe murunyararo. Asi kuti vanhu vacharamba vakanyarara hatingazivi, nokuti kana nyaya zotadza kubuda zvakanaka kumatare zvingangokonzeresa vanhu vanoda runyararo vahwande. Asi haungangoregi uchingoderegwa gore negore negore uchingoitwa dofo. Pachasvika yekuti vana veZimbabwe vari kutaura, ndo vari kutaura kuti pachasvika nguva yekutiwo tichati aiwa izvi zvidi zvakwana. Vamutsvangwawo vakataurawo vakati aiwa isusu muRhodesia takatora utongi nechisimba ende hatikupii mahara. Saka zviri kwamuri kuti muitewo zvamunoita. Aiwa tozonobvunzawo kuSadec kuti todini semi muri vakuru vematongerwe enyika mudunhu rino. Ndo maonero angu vahwande.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato reZANU-PF rinoti sarudzo dzakafamba zvakanaka uye yakakunda zviri pachena. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Munyusday mune nyaya inoti bato reZANU-PF rakabatana nevasori raudza mahotera kuti asabvuma kuti vachamutungamiri webato reTCCC vane zvonjamisa vaite misangano nevatori venhau vachishandisa mahotera avo. ZANU-PF inotya kuti vanhu vangatanga kuratidzira pamusoro pezvakabuda musarudzo dzesvondo rapera. Munyusday makare vanopomerwa mhosva yokutengesa zvinodhaka vasimbarashe dama chana chimwe vakakunda musarudzo sakanzura weZANU-PF anomirira Mbare Ward 3. Chana chimwe akaramidzwa neZANU-PF kuita musangano uye kubata chinzvimbo chipi zvacho kusvika mhosva dzake dzatongwa. Vaimbova gurukota rehurumende vaSevya Kasuku here vanoshora vaimbova mutungamiri weMozambique vaJoaquim Chissano mushure mekushora kwavakaita mukuru wechikwata cheSADC cheSouthern African Development Community Electoral Observer Mission vaNevas Mumba mushure mekunge chikwata chavo chati sarudzo dzemuZimbabwe dzakanga dzisina kuitwa nenzira yakanaka. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pakadini ikoko vahwande akoona tirofishikana kuti takatobva muSouth Africa tichienda kumusha kovhota tosvika tovhotera zvitsvina chete chete hazvina kubuda nemwazvo. Saka aichamisa anofanira kutoshinga because akatadza kushinga izvozvizvi vanhu vanopera kufa. Because ZANU-PF haisina tsitsi yatoona kuti haichatodiwi, saka kutoshandisa chisimba taitokumbira kuti achamisa munofanira kutoshinga kutoti nyika idzoke muitonge ndo zvingatonge zvitori nane. Because zvinhu zvashata muZimbabwe, zvashata state vanhu vachatopera vaise kufa. ZANU-PF imhandu ndatenda zvako.
Ngatirambe tichingokurudzira SADC kuti irambe yakatsika kusvika maresults yaaitwa zvakanaka. Tingapera kufa vedu wee, tingapera kufa chaiko chaiko. Usiku namasikati chero newo masoja acho anotorova. Saka vedu wee, ngaingoramba yakadzvanya SADC, ngaingoramba yakadzvanya. Takabirwa mavhoti. Ivo zvino zvikoro zvaakovhugwa maticha achingochema. 5 years dzokutambura pasikana zvazvakangouma zvakaoma.
Auya anonzi Professor Masocha uyu zvatochinja zvaimboita kudhara naiye zvino zvatochinja. Mheno zvaangori pamwe atotsvagawo munda. Uyu akaoma, kutaura kwake sokunodzosera mumashure vanhu. Mheno kuti akamboita sei.
Hello Studio 7, ndini Ameriko Mushanga paPretoria Mamelodi. Isu ndini ndiri kuchema kuti zvinoita vamunangagwaka nebato ravo reZANU-PF. Mene kuti nyangwe ivavo masoja ndiri kutoonai tofa kupemberera. Ari kupemberera chii? Handizivi nokuti ngokuti masoja vanhu vagara vakauraya vanhu, pfungwa dzavo dzichatori zvakanaka. Dzimwe nguva ndizvandinotoona kuti vese vatori ipapo vakutopenga, ndizvandingatoona nokuti zvinoita vamunangagwa. Vakomana, bati munhu ukaba dhadha kana kuba chipunu unosungwa ukafira mujeri. Bati iva munangagwa hakuna kuba mavhoti, bati havasungwi. Navazviita nokudenga vafa, tingati kumambo wekudenga ngohwavo. Bati tinoza kufa tingora tese.
Kudai vanoona nezveZimbabwe uropa yakusona nezveZimbabwe vangoti iko no more rerun, cause rerun ikaitwa pari kufa vanhu. Ende pari kufa vanhu tinomuziva munyika medu muZimbabwe. Panofa vanhu, no more rerun. Ngavachimira vari ivo kuti ma-V11 ngaabude. Ma-V11 abuda, iyo ZANU-PF yoburitsa avo kuonekwa kuti ndezvipi. Noenda kwokutiko mavhotsi avaburitsa aya haasi aizvizvi. Mavhotsi emumashure makabva kuvhotewa akahwina ZANU-PF ayo. do azonzi ko alu ainwino MCC saka rira natide tino fatinga pere kufatinga pere kufa ngakungomirwa nesadak nevangomirira vangotiko buritsai mafective noiswa apa chete zvapera otongariya ruto
pa studio 7 murisiva namukomatano nokawandeya timu yemasvingo mandishamisa chekuti kuvhotera zano mukore uno nekuda kwepfumvudza nekuda kwechikenini kwezvihuku izvozvo zvamaipuwa izvine zvishuru kwakutoita x panagarwa muchitambura nenhamo nemapisira ndita nzvimbo yemasvingo munosvodesa chekuti zvotonyadzisa kautotaura ndiubva masvingo ekuti kukundwa negokwe gokwe chai chaiyo yakavhotera mukomana asi vanhu vemasvingo vakapfekera ed munonyadzisa hama dzangu
vanhu vestudio 7 munoudziwa neuyoyo mukuru wauma muchitaura naye mukuru anoona nezvezanupf kuti kwai ini handisi mhondi and yanga achitotaura achituka mupurezidendi wekuzambia inini maonero andozviita izvo zvinhu zvaaita izvo zvinhu zvakaipa zvisingaiti nekuti hambofi auraya purezidendi womwe nyika and iye anoti haasi mhondi koichaidza mararipi izvezvi tine vanhu vanyangarisiwa muzimbabwe vakawandisa but vanenge vachitaura kuti hatisi mhondi vanenge vachizvavanenge vachitaura izvo handi kungoona hako kuti hapana zvekuti tingavaita but zvavari kuita izvi vachazviona
ndazama kuzvishingisa vakomana ndiri kurwadziwa ndazama kuzvishingisa vakomana ndiri kurwadziwa varume tiri kurwadziwa elections ayaka ukaona zvikatopera zvikavarana zvakadaro zvinotoreva kuti muzimbabwe hamuchaitwi futi maelections zvinoreva kuti zanupf haidi opposition munyika ngaibude pachena kuti chero muita opposition zvakadii hamukwanisi kukwidza muzimbabwe because umboo hwese unoratidza kuti mukomana akahwina why zvichingodaro muzimbabwe why ndazama kuzvishingisa vakomana ndiri kurwadziwa chitoma parivestele
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuSudan eRapid Support Forces azivisa zvaanoda kuti hondo yavo nemauto eSudan ipere vachiti vanoda kuti kurwisana uku kupere zvakanaka uye kuti nyika idzokere kuutongi husina mauto muhurumende. Mukuru wemauto awa vaMohamed Hamdan Dagalo vanoti vanoda hurukuro dzinosanganisira mapato ezvematongero enyika, masangano akazvimirira pamwe nekugadzirisa mamiriro emauto eSudan uye kuongorora zvikonzero zvekurwisana kunoramba kuchiitika muSudan. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Jaji vari kutonga nyaya yevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump amai Tanya Chutkan vazivisa kuti nyaya yevaTrump yekuedza kudubura zvakabuda musarudzo dza2020 ichatanga kutongwa mumwedzi wakurume kana kuti March gore rinouya 2024. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni kuti tinzwe zvizhinji.
Tinoona sekuti chikuru chatinga kuongorora apa ndechekuti nyika yeAmerica inoteedzera murau, inoteedzera mutemo. VaTrump saformer president aimbova mutungamiriri wenyika, munhu anoremekedzwa kunyanya zvikuru nevatsigiri vebato ravo, asi munyika muno zvinoratidza zvikuru kwazvo kuti America inyika inotongwa nemitemo yakadzikwa. Mitemo iyo hapana anogona kuti inini handiiteedzere, unotoenda pasi pemutemo.
Sokuona kwenyu munoona sekuti izvi zvichavakanganisa here
munyaya dzavo dzezvemadhongoro enyika kana kuti kwete?
Tinotoona sekuti izvi zvinopambiri kuna Trump nekuti vatsigiri vavo vanoona sekuti zviri kuitwa kuna vaTrump kuvashungurudza uye kuedza kuti vasakwanise kuwana mukaha mukuru wekuti vawane kukunda maprimary avo emarepublicans uye pasarudzo hombe yegore rinouya apo vachange vachitarisirwa kuti vanenge vachikokedzana navajoe Biden. Muno muamerica munotedzerwa nemutemo, vemutemo vanenge vachiti vari kungotedzera mutemo sezvauri, havangaregedze kusunga munhu nekuti ari kukwidza musarudzo kana kuti mukuru mukuru mune zvematongerwo enyika. Asi ivo vanovatsigira vanenge vachiti vanoona sekuti mutemo uri kunyanya kushandisirwa vaTrump kuitira kuti vasawana mukana wekuti vazoita purezidendi zvakare. Tichitarisawo nerimwe divi, iye zviri kuitwa kuna vaTrump zvanga zvichiitika kune dzimwe nyika dzichiri kubudirira. Maiona iyo America ichienda pamusoro kushoropodza kuti aiwa mungati munhu ari kuda kukwidza imo musunga muchimunedera mhosva. Asi muno muamerica zvinoitika, havagone kuzvipikisa izvozvo nekuti ndiwo mutemo wemuno munyika.
Dr. Guni, mataura pamusoro pevatsigiri vavaTrump, chinoita kuti vasaona sekuti pane mhosva yakaparwa chii? Nekuti mhosva dzavabatwa nadzo kwezvino dzati wande, asi vatsigiri vavo vanotovada kupfuuridza zvakanga vachiita nezuro. Chii chinokonzera izvi?
Chinokonzera izvi ndechekuti munyika muno muamerica maita mapato maviri ari kunetsana, muchirungu yatingati political polarization, kureva kuti ava vanotsigira bato remarepublicans nevatsigiri vevaTrump havasi kuona zvinotaurwa nemutemo. Vari kungoona sekuti kushungurudzwa uye kudzvanyirwa kuri kwavaTrump zvekuti havasi kuteerera kuti mutemo wacho uri kungoti kudii. Vazhinji vanotsigira vaTrump vanhu vasina kunyanya kuenda kuchikoro zvekufudya mabhuku zveizvi, vanhu vari kunzvimbo dzinongoti zvinenge zvataurwa nevakuru ndizvozvo. Uyewo mukaona kuti tichinyatsokudzamisa pfungwa nokuongorora, vanhu vari kutsigira vaTrump vanhu vane chinangwa chinoenderana nedodzi ravaTrump rekuti vanokurudzira kuti vari kuda kuti America idzokere pakuitika iyo nyika ihombe inotyiwa nedzimwe nyika dzese uye inotevedzera gwara rechitendero chechikristu kwete zvaakuitwa nemadhemokrati zvekuti vanhu vese vanopiwa kodzero kana vamwe vane dzimwe tsika dzinenge dzisingadayirwe neavo vechikristu. Saka tinoona sekuti patova nemukupatsanurana kwakakura chaizvo zvekuti vazhinji havasi kuona sekuti mutemo, vari kungoona sekuti vaTrump vari kurambidzwa nekuti madhemokrats nevavo vanogara kuno kuWashington DC vari kuda kudzvanyirira marepublicans.
Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Frank Guni vari parunhare kuWashington DC neStudio 7.
Ndivayo
Baba Fadzai
Niva tiriri vayo inotinda nibasa guru ramunotipa
tinote
nguva dzose inotinda
kambo kanonakidza zvikuru kanobva kuna mufundisi Richard Moyo kuSouth Africa uko. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. America inozivisa kuti inomira nevanhu veZimbabwe mukusarudza kwavo vatungamiri vavanoda musarudzo dzakachena. Harare Agricultural Show inoenderera mberi nhasi pachitariswa kuti pangasvika vanhu vanoita zviuru mazana maviri nemakumi mashanu. Mutongi wemhosva iri kupomerwa vaimbo vamutungamiri weAmerica vaDonald Trump anozivisa kuti vaTrump vachatanga kutongwa musi wa4 kurume kana kuti March gore rinouya 2024. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.